Sizona nyuhiro ramandipa ndere rudo here kokuzondi tarisa zvenyu neziso rizere neruvengo ndariona ndatadzei
ndatadzei
mota yandapara iyo ndeiko mudiwa wangu Pando paridza unofara wani ndinozviona Pando imbira mwari unofara ndinozviona Ko pandati ndibvise chegumi watsamwa neiko Ngarishandire mwari pane zvose amai boy Ngarishandire mwari pane zvose amai boy
Pandino imbira mwari
Zvose zvedu kuna Mwari, amai boy.